vachigaro vebato iri vamogen komichi vati pane vanhu vaviri kana kudarika vanoda kumirira bato munzvimbo imwe chete bato rinotarisira kuti vanhu ava vataurirane kuti basa rimwe chete
toda kuti macandidates agare pasi neleadership yenzvimbo iyoyo vataurirane kuti vanokwanisa kustep down vaite step down so that hatikonzeresi kuti vanhu vatukane vanhu vaite matensions munzvimbo dzavanogara vagofokasa paelection hombe
vati kana kutaurirana kwatadza ndipo panozoitwa sarudzo dzemaprimary
tinoda kuti vanhu vavhote kuvhotera kandidati zvavanoda kana ari maprimary kumawadzi makandidati achafamba achivhoterwa mawadzi manogaremo nevanhu vemusangano wedu yeyunivhesiti vachichuzwa
vakomichi vati vanotarisira kuti zvese izvi zvinge zvapera mukati memasvondo maviri ari kutevera vakomichi vati kunze kwekuve nhengo dzemdct vanhu vachavhota musarudzo dzavo dzemaprimary vanofanira kunge vataridza chido chekuda kuvhota musarudzo dzezimbabwe electoral commission nekuburitsa voter registration slip vakomichi vatiwo zvinofadza chose kuti pane vanhu vanodarika mazana mashanu vanoda kumirira bato iri musarudzo dzeparamende nezviuru zviviri vanoda kumira musarudzo dzemakanzuru vakomichi vazivisa kuti vacharemekedza chibvumirano chavakaita nemamwe mapato ari mumdc alliance uye ivo vachadoma vanhu zana negumi nevana vachamirira bato ravo musarudzo dzeparamende vatiwo bato ravo rinoda kuti mutemo wesarudzo nekutapwa kwenhau huvandudzwe vachiti bato ravo rinodawo kuona pachange pachidhindwa magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers
tinofungira zvikurusa kuti zanupf yakatohaya kambani kuti itipe ballot paper rinoriga mavhoti serikashandiswa pa2013 iya raiti ukavhotera pana vatsvangirai ingi yacho yoenda pana vamugabe ndozvadoti zviitike zvendo guno kuti tovhotera pana vatsvamisa ingi yacho yoenda pana vamunangagwa irigini zatoda kuti zvinhu zviitwe nenzira yekuti seopposition party tinge tiri party in the process yekupinda maballot paper
vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti mashandiro emakambani enhau ane chekuita nehurumende avandudzwe kuti ape mapato ese mukana wakaenzana mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vati semaonero avo nyaya yekuti vanoda kukwikwidza vataurirane inogona kuzokonzera mutauro mangwana
tichiona kufamba kwakuita ngatiti masarudzo ranga riripo rezanupf kunyange vanga vachikwikwidzana zvakange zviine misindo ndiyo nzira ino shanda zviri nani yekuti vanhu vakafunga kuti kana vakagushikana kuti aiwa uyo wapinda tine ruoko rwedu rwatakaisa papapo ndo vanozonzi vatungamiriri vabva kuvanhu zvekonzenzazi zvoda kunyatsa kufungisisa zvinokwanisa kukanganisa bato
vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rezimbabwe democracy institute dr vekezela gumbo vatiwo nyaya yesarudzo dzemaprimary ndiyo chete inoita kuti vanomirira bato vasarudzwe pajekerere
asari zvekonzesaatiatoati zvekuti nosarudza munhu wani mogara kwasi mosarudza munhu wani kusina maprimary elections zi ari democratic because vanhu vamuri kufanira kurepresenta havana sei sati vanenge vakutopiwa zvekuita nevanhu vari mupower politi society understand so what I'm saying maonero angu vanhu ndekuti consensus building haishandi pavanhu vari kuteshwa democracy
vamwe vanonzi vataurirane kana kuti vachaenda kumaprimary ndimuzvare Jesse Majome namuzvare Johana Mamombe kuHarare West vaJames Maridadi navaJames Dakwa kumabhuku Tafara mwana wevaimbo vemutungamiri webato iri vamogen tsvangirai Vimbai Java tsvangirai naSimbiso Dehwa vachakwikwidzana kuGlenview South mamwe mapato ari muMDC Alliance akazivisa kuti achadzivisa vanhu vachaamirira musarudzo svondo rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.